Mukuru weZimbabwe Human Rights Association, Vadzikamai Bere, vati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere, vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare pasi kuenda kumatare pamusoro.
Isu seZimu Rights takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapoindwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyoyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza nyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere.
Chinhu chikuru chinotishungurudza ndiyoyo nyaya yekuti bumbiro remutemo risati ratopedza kuti ringe richitsvenenzverwa yatinoti realignment yemitemo iyaya, ratotanga zvekare kutobvarurwa-bvarurwa richiiswa zvigamba. Saka tinoona sekuti iwayo mamember of parliament ivavo 191 vavhotera bumbiro iroriri kuti richinjwe, rishandurwe, risakadzwe, vaita zvinhu zvakashata steriki.
Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe, vaMarvelous Kumalo, vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Pari zvino isusu hatikwanisi kunge tichiti iyi iprogressive section iyi haisi pamaamendments ese ayo, nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra2013 tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimentwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinozenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka, totizotanga kuva nedialogue rekuti toita sei. Kana zvichizokodzera kuti tiamende, tozoamenda. Pari zvino hati
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vatiwo kubviswa kwekuvhoterwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika hachisi chinhu chakanaka.
Ukaona nyaya yekuti purezidendi vange vane mutungamiriri kana mutevedzeri anozikanwa inyaya yakatonetsa, even vamurangagwa mukavaona vakazotiza vamugabi vangu mukavakavabvisa pachinzvimbo, nokuti hapana bumbiro remutemo raidzivisa vamugabe zvunge zvavanga vakaita. Asi ndinoona kuti bumbiro remutemo izvairi rava kutaridza kuti mutevedzeri wemutungamiriri anofanira kunge achizikanwa, sezvo ari anofanira kunge achizotora kutonga kana mutungamiriri wenyika akundikana. Ende izvozvo zvobviswa navamunangagwa vakambobviswa vakamhanya mauto akapindira kuti vadzoke, nekuti bumbiro remutemo ranga risina izvozvo. Ndokwaonda kuindazve ivo.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe, kusanganisira kuwedzerwa kwemadzimai muNational Assembly pamwe nekunzi mupinzwowo vechidiki, vachiti zvindo zvakaita kuti sebato vatsigire kuvandudzwa uku. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiri iri muNational Assembly. VaMugwadi vati zvakanakisa chose kuti mutungamiriri wenyika adome nekusarudza pachake vatevedzeri vake, vachiti izvi zvinosimudzira runyararo mubato.
Ndo zvinoita ka zvinoreva kuti mutungamiriri wenyika akudoma mavhaisi purezidenti avo. Izvi zvinoita kuti kuve nekugadzikana muinstitution yeupurezidendi munyika yose, zvochireva kuti hakuna amasenda maviri emasimba. Ende izvi tiri kuzviitira takanyanya kunangana neramangwana ranyika kwete rokuti zvokuti tiri kuda kugadzira zviripo izvo zvatina matambudziko aripo asi ramangwana.
Vamugwadi vatiwo sebato vari kufarira mukana wekuti madzimai anopinda mudare reNational Assembly pasi pequota system zvichange zvichienderera mberi kwemakore guma anotevera, uyewo kupiwa mikana kwevechidiki kuti vawanewo vamiririri vavo.
Diki zvinozikanwa kuti musangano wedu wakasimbiswa namadzimai, wakasimbiswa nevechidoko. Ndokusaka naizvozvo hurumende nesuru parlamendi yati aiwa ngatipei vana ava namadzimai ava masiti muparlamendi akati wandei zvekare nekuvandudza nokuwedzera masiti madzimai anga ari muparlamendi chikamu chokunge varimo zvemutemo inotevera kuti tive nevakadzi vakawanda nevanhukadzi vakawanda panoitwa dare rokugadzira zvisungo zvenyika. Zvinova zvinhu zvaazviripo panguva.
Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yakatambira sei danho rekuvandudza bumbiro remutemo yenyika sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Nhengo dzeNational Assembly 100 neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, asi nhengo 22 dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Bhiri iri rinofanirwa kutambirwa neSenate kuitira kuti rishandiswe mushure mekunge mutungamiriri wenyika arisaina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.